yemukuru wedu munomuchinjwa vakataura nana zvichemo zvati
nembo dzebato iri idzo dzakaungana nemusi wemugovera muchinjwa iyi apo paisarudzwa vachakwikwidza sevamiriri veparamende nemakanzuru dzinoti zvinhu zvainge zvisingafambiswe zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzaibvisirwa maCV adzo nezvikonzero zvisinganzwisisike vamwe vadziviswa kukwikwidza ndivawebhesta shamu avanzi vasiyire chigaro mumwe wevechidiki ivo vakanzi vamirire kuseneti izvo zvaonekwa nevakawanda sekupa mukuru wevechidiki vavengai musengi mukana wakakura kuti akunde mapuraimari ayo ari kuitwa mwedzi unouya vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanoti chinonyanya kurwadza panyaya yekusarudza vanokwikwidza ndechekuti vari kuda kukwikwidza ndivo vari kubvuma kana kuramba maCV evari kuda kuvakwikwidza imwe nhengo yaida kukwikwidza ari murwi werusununguko uyo asina kuda kudomwa nezita anoti urongwa hwekusarudza vanofanirwa kupinda musarudzo yekumirira bato rezanupf iri kuitwa zvine chitsotsi mukati
ini muovhe takaenda kuhondo 1976 woti handizika munhasi 28 zviri kuita senzira ndakaenda kuhondo yosina kuzvaka asi iwe ndiwo uchindivheta manje
nhengo iyi inoti dzimwe nhengo dzebato kubva kune rimwe dunhu ndidzo dzaifanirwa kunge dzakaita basa rekutarisa maCV kuti vaone vanokodzera kukwikwidza kwete dzimwewo nhengo dziri kuda kukwikwidza zvigaro zvimwe chete
what was supposed to happen it was very simple nyaya iyi yaifanira kuhendiriwa navanhu vasiri vemuprovhinsi
iyoyo
pangonzira kuti maCV ari kupi ayo a neutral group youya yopinda pamaCV varume tiktarisei criteria
imwe nhengo yanga ichida kukwikwidza yakarambidzwa vapanashe jim vekukadoma vanoti nhengo dzose dzinoda kukwikwidza dzinofanirwa kubvumidzwa nekuti ndiro jekerere racho
isi tikuti izvova vanhu ngavaregedze vapinde achiwachi
vajimu vanoti havasi kufarira kudzoserwa kwevakuru kuti vakwikwidze musarudzo sezvo zvisingaenderane neurongwa hutsva hwemafungiro echidiki ari kuratidzwa kune mamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navanelson chamisa
and if the young people were competent enough kuti vapinde so that vaenderana nezviri kuitika right now we've got a new president new dispensation he needs to be supported and he can only be supported with young people he cannot be supported with old taken away the old guys now we want to put vibrant young people into position so that we can compete with MDC MDC is full of young people who are vibrant
kusafamba kwesarudzo dzevachakwikwidza maprimary kunonzi neimwe nhengo yebato iri kuchaita kuti vakawanda vasavhotere nhengo dzezanupf idzi asi mutungamiri wenyika chete sachigaro vezanupf mudunhu rematonaland west vaziyambe ziyambe vanoti hapana munhu wavakarambidza kukwikwidza sezvo riri basa rebazi guru renational directorate vaziyambe vanoti sedunhu vaiongorora kuti tsamba dzekuda kumiririra bato dzainge dzichienderana nezvinodikanwa here uye nekunyora vachinyeurira bazi guru pamusoro pevanhu vainge vanyorera kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari vanoona nezvemitemo muzanupf vapowo mangwana vakamboudza studio 7 kuti vakuru vebato chete ndivo vanobvuma kutambira kana kuramba maCV aya zvichakadaro kugoromonzi kumashonaland east gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye uye navaenergy mutodi vanonzi vakazoita chitsoka ndibereke mushure mekunge voda kurohwa nevanhu vachipomerwa mhosva yekutorawo maCV evaida kukwikwidza mudunhu iri ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndine Arthur Chigoriwa.